Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wechina, nyamavhuvhu 15, 2024. Makaterera kuStudio 7, nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatungamiri venyika dzemusadhak vatanga kupinda muHarare nhasi, asi vamwe vabereki vemuZimbabwe vari kuchema-chema nekupambwa kwevana vavo nevanofungidzirwa kuti vasori.
Vakauya mota dzisina nhamba, saka vachibva vasvonoka. Vanoka kudaro iye paakabuda akuda kuona kuti ndiani, ndokubva vadiva mubata.
Hurumende pasina kupa umbowo inoti pane vari kuda kukanganisa musangano weSadak uyo. Masangano anopa chikafu akaita seWorld Food Program kana kuti WFP anoti ari kutatarika kuwana mari yekubatsira vanhu vatarisana muZimbabwe nedzimwe nyika dzemuSadak.
Season yenzara ndiyo yakutotanga izvozvi zvikudzamara tabata February. Vanhu vanenge vasina kana pokubata ende tiri kutotyira kuti zvichida vazhinji vachashaya even nemvura yekumwa chaiyo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyangwe vatungamiri venyika dzemuSadak vatanga kupinda muZimbabwe nhasi pamberi pemusangano wavo nemusi wemugovera, nyaya yekupambwa kwevanhu nevasori iri kuenderera mberi. Imwe nhengo yebato rinopikisa Residents Coalition for Change vaDarlington Madzonga vekuGlenview 3 muHarare vakapambwa nezuro masikati nevanofungidzirwa kuti vasori, uye nanhasi havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Mumwe akaedzawo kupambwa nevasori muHarare svondo rapera vaBricks Bomber vesangano rakazvimirira rega reTrust Africa vaburitsawo mashoko kuvatori venhau nhasi vachiti vakapona nepaburi retsono. Asi vati munhu anochengetedza pavanoshanda uye pavaida kupambirwa akarohwa zvakaipisisa. Vanoti vanofungidzira kuti kuda kupambwa kwavo kunotevera musangano wavakaita kuVictoria Falls wakapindwa nenyika 43. Vamwe vanhu vashanu vaienda kumusangano uyu vakapambwa kana kubvunzurudzwa nemapurisa. Munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vaienda kumusangano uyu vakaitwa kafira mberi uye vanga vasati vaonekwa navana chiremba vavo mujeri rechikurubhi. Taedza kubata mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo panyaya yekupambwa kwavamadzonga, asi vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi takamboita navo hurukuro mazuva adarika nezvenyaya yekupambwa kwevanhu munyika vakatiudza mashoko anotevera.
Zvimwe zvamunofanira kubva sevatori venhau ndezvekuti vamuwana vanotaura kuti inda kusungwa iye asina kusungwa, vanotaura kuti indiri kutsvagwa iye asina kutsvagwa. Tozviziva kuti ezvine zvinyika iri kugadzira kuita musangano weSadak Summit, saka kune vanhu vakawanda vanoenda kuti vawanewo attention. But isu semapurisa tinokumbirisa kuti nemi sevatori venhau ongororai vamwana vanoya kwamuri. Isusu mapurisa eZimbabwe Republic tiripo kuona kuti mutemo watevedzerwa. Chete chete hatina zvakawanda zvatitarisa.
Ayo mashoko emutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vari muHarare. Asi tabatawo baba vaDarlington uyo akapambwa nezuro vaDonald Madzonga kuti tinzwe zvakaitika.
Kunzwa kwandiri kuita vanoti ivo vakauya motikari dzisina nhamba, saka vachibva vasvonoka. Vanoka kudaro iye paka buda kuna kuona kuti ndiani ndokubva vadiwa mbata saka vambata kudaro ndokubva vaenda mumba kunotomba maanorara kunotora mabhuku ake ese vatora mabhuku ake ese iwo vachibva vamuisa cheni vamuisa cheni kudaro vachibva vamutora vachibva vaenda naye
muri kuziva kuti akaendeswa kupi here
hapana chandiitomboziva kana kuti ndinoenda kupi kana kundotsvaga afei
vakataurwa ndianani here pavaimupamba apa
apa ini ndaandisipo iye anga aripo pamba saka aingonetsana navo izvi ndakatozozvinzwawo ndaakutaurirwa nevanhu vanga vatwa nekudhoo vachiti ndo zvaitika zvekuti vakamutorera mareptop ake zvese vakamutorera vakamisa cheni vakaenda naye
vanga vari vangani vanhu ava
pane motikari dzaadziri nhatu imwe yanga iri yebhureki dzisina nhamba
saka izvi zvakaitika nguvai chaidzo
zvakaitika ndingati kumasikati exactly zvangu senini semunhu anga asipo ndakatozouya ndotaurirwa asi zvakaitika kumasikati
vakapambirwa papi
muharare kuna 65% kumba kwake kunova ndiwo kumba kwangu iGrenville 3
mamboendawo here kumapurisa kuti munzwe kuti ari mumaoko avo here
mapurisa aya haasi mapurisa kaekuti mapurisa akauya aine yunifomu kana achi imota dzakauya dzisina nhamba vachibva vaisa munhu cheni vachibva vamutorera vachibva vaenda naye obvoziva kuti vakaenda naye kupi
mamhanara here nyaya yekumapurisa ari pedyo nemi
ndo zvandaa kutoita kuti ndimhanare
vadonald madzonga ndivo baba vadarlington madzonga akapambwa muharare nezuro nevanofungidzirwa kuti vasori zvichakadaro vatungamiri venyika dzemusadhaka vasvika muharare vanosanganisira valazarus chakwera vekumalawi amai samia suluhu hassan vekutanzania avachangobva kusunga vanopikisa munyika mavo vaida kuratidzira mumwe asvika mutungamiri wehurumende yelesotho vasamuel tsokoane uye vanangolo mbumba vanovawo mumwe mutungamiri wenyika yemusadhak vari vekunamibia mimwe misangano yekumucheto kwegungano guru resadhak revatungamiri venyika richaitwa nemusi wemugovera iri kuenderera mberi nhasi mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vange vari kuuniversity of zimbabwe muharare kwange kuchiitwa musangano wakanangana nekukurudzira kushanda zvakanaka kwemaindastry mukusimudzira upfumi kana kuti building research capacity and innovation ecosystems for a sustainable industrialized SADC economy. Sangano reUnited Nations World Food Program rinobatsira nyika dzepasi rino nechikafu rinoti riri kutatarika kuunganidza mari inosvika mamiriyoni mazana mana kana kuti $400 million kubatsira nyika dzekuchamhembe kuAfrica kusanganisira Zimbabwe dzatarisana nedambudziko renzara isina mukare akamboona. Mutauriri weWFP vaThompson Piri vaudza nepfenyuro yeReuters kuti kusvika pari zvino vakwanisa kuunganidza mari inosvika zvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20% chete yemari iri kudiwa kutengera vanhu zvekudya. Mashoko aya ari kuuyawo panguva iyo rimwe sangano rinoita tsvakiridzo panyaya yezvekudya nemamiriro ekunze reFamine Early Warning Systems Network kana kuti FuseNet riri kuti nyika dzekuchamhembe kweAfrica hadzisisina chikafu. Uwandu hwevanhu vari kuda chikafu munyika dzakaita seZimbabwe, Malawi, Zambia neDRC hunosvika mamiriyoni makumi matatu kubva muna Gumiguru kusvika muna Kurume gore rinouya. Hurumende nemasangano akazvimirira oga ari kukurudzirwa kubatsira WFP kutengera vanhu ava zvekudya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vaimbotungamirira sangano rinoshanda neWFP kupa rubatsiro reChristian Care, Reverend Forbes Matonga.
Wongu dambudziko renzara rinoramba richikura sekutaura kwatinoita zvinhu zvakanhongwa nevanhu kubva muzhizha rakanga rakashata zvikuru iri iye zvino mumatura hamuchisina saka vanhu vava nenzara. Tiri kutoona izvozvi zvihurumende yatanga maprograms anonzi Food for Work ataisonzwa aya kuma80s nekuma90s ekuti vanhu vanoshanda kuti vaone kupuhwa zvokudya ari kuwedzera. Kudaira kwedu kuti gwaro iro riri kutaura zviri zvechokwadi nepamusana pekuti FuseNet kana kuti boka reUnited Nations rinoita ongororo iri hariite iro pacharo roga, rinoita rakabatana nemapazi edzihurumende anoona nezvemamiriro ezvekudya nemamiriro ekunze.
Pabatwa nyika dzakati wandei apa, muZimbabwe makamira sei pari zvino?
Season yenzara ndiyo yaakutotanga izvozvi zvikudzamara tabata February. Vanhu vanenge vasina kana pokubata ende tiri kutotyira kuti zvichida vazhinji vachashaya even nemvura yekunwa chaiyo nekuti nzizi huru chaidzo hadzisisina mvura. Mukaona nzizi dzemumashonaland central nzvimbo dzakaita kunge ana Rushinga, Mount Darwin zvichidzika kuenda kuna Nadande, munzvimbo dzakaita kunge vana Binga, todzoka tichienda imo mumati North Mese munana Lupane tozoenda mati South, hamusisina nzizi dzinenge dzichierera mvura.
Zvinochidiwa ndezvipi kuti vanhu vapone munzara iyoyi?
Pari kuda mazano akasimba ekuona kuti todii kuti mhuri dzisafe nenzara. Hongu tinotarisira kuti hurumende sezvayakaita kare yakatoshambadza kuti panenge paakutsvagwa dzimwe nyika dzinoda rubatsiro, Zimbabwe imwe yacho iri kuda rubatsiro rwaidarikiraudza kuma 2 billion yavaitsvaga kuti vanhu vaone kuraramiswa. Saka kutarisira kwedu kuti vanhu vachange vachipiwa zvokudya, zvinoda kutarisirwa zvekare kuti pane matanho mamwe anombotorwa nehurumende ekuti vaya vanoimporta chikafu vabvisirwe mimwe mitero kuitira kuti vagone kuunza chikafu chakanyanya zvizhinji. Tinoziva kuti mhuri zhinji dzemuZimbabwe dzinogona kuraramiswa nevanhu vari kudiaspora vanenge vachitumira mari, saka zvinoda kuti chikafu chacho chisazoshayikwa mumastoro sezvatakamboita mumashure muya.
Vaimbotungamira sangano rinoshanda neWFP kupa vanhu rubatsiro reChristian Care, Reverend Forbes Matonga, vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Botswana yava nemutemo unobvumidza zvizvarwa zvayo kuti zvive zvizvarwa zvedzimwe nyika kana kuti dual citizenship. Izvi zvinotevera kutambirwa kwemutemo uyu nezuro neparamende yenyika iyi. Shingirai madondo anoti panyaya inotevera.
Mutemo mutsva uyu vava kupavo vana vanoberekwa pakati pezvizvarwa zveBotswana nezvizvarwa zvedzimwe nyika kuti vana ava vave zvizvarwa zveBotswana pasina kutanga vamanikidzwa kurasa uzvarwa hwaamai kana baba. Izvi zvanga zvisingaitike nyore pasati pava nemutemo mutsva uyu. Vana vanga vachiberekwa pakati pezvizvarwa zvemuBotswana nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika vanga vasingavane nyore kodzero dzekuva zvizvarwa zveBotswana zvizere. Vana ava pavanga vachisvika makore makumi maviri nerimwe vanga vachimanikidzwa kutanga varasa zviri pamutemo zvarwa ungawe hwaamai kana hwababa vanobva kune dzimwe nyika. Murwi rwekodzero dzevanhu uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice Fatendai Ruben Bofana vaudza Studio 7 kuti chiitiko ichi chakanakira zvizvarwa zveZimbabwe zvakaroora kana kuroorwa nezvizvarwa zvemuBotswana sezvo vana vazvo vanga vasingapiwe nyore magwaro ekuva zvizvarwa zveBotswana kunyange vana ava vakaberekerwa muBotswana.
Nyaya itwa neparamende yeBotswana yekubvumidza yavanoti iyo dual citizenship yakanaka kuzvizvarwa zveZimbabwe. Saka mutemo uyu wakanaka waitwa nehurumende yeBotswana unogona kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara imomo kuti zvongoti zvotipihwawo citizenship yeikoko iye uyezve vane citizenship yekuno.
Muzvinafundo Riki Mukonza avo vanodzidzisa paTswana University of Technology Pretoria, South Africa vanoti zvaitwa neBotswana zvakanaka zvikuru uye zvinoita kuti nyika iyi simukire.
Nyaya yekuita kuti vamwe vekune dzimwe nyika vagone kugara kana kuverengwa sezvizvarwa zvemunyika kana kuti inonzi pachirungu dual citizenship. Inyaya inobatsiridza zvakawanda panyaya dzezveupfumi. Chekutanga inotendera kuti vanhu ivavo vanenge vakwezhwa vagone kugadzikana munyika vachiunzawo mari dzavo, uye inoita kuti vamwe vanenge vaine zvavanogona, hatingati ma-specialized kana ma-scarce skills, vagone kuuya vachigadzikana munyika nekuti vanenge vaine mapepa anovatendera kuti vagare.
Botswana inoti yakatora danho iri sezvo rinengwe UNESCO. Sangano rinokurudzira kuti vanhu vose pasi rose vave zvizvarwa zvenyika dzavo, izvo zvanga zvisingaitike nyore pakati pevana vanoberekwa nezvizvarwa zvemuBotswana nezvizvarwa zvekunze kwenyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Direct from Washington, the voice of America.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia nezuro yakazivisa kuti yainge yatamisa vanhu zvuru makumi maviri kubva mudunhu rayo reKursk riri kurwiswa zvakasimba neUkraine. Gavhna wedunhu iri vaAlexei Smirnov vazivisa kuti mapurisa ndiwo ari kutungamira urongwa uhwu. Russia yakatamisa vanhu vanodarika zvuru mazana maviri mudunhu iri kubva Ukraine zvayapinda munyika iyi musi wa6 Nyamavhuvhu. Ukraine inoti yapamba mauto eRussia anodarika zana. Kwasara zuva rimwe chete kuti musangano uri kutarisirwa nehurumende zvakanyanya weSADC uitwe munyika nemugovera 17 Nyamavhuvhu. Kurudziro yekuti hurumende iburitse muusungwa vanhu vanodarika zana nemakumi matanhatu iri kuwedzera ichibva kumasangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe neUnited Nations. Kushungurudzwa kwevanorwira kodzero dzevanhu kunonzi kuri kuenderera mberi, vamwe vachipinda mukuwanda mushure mekutsvagwa nevanofungidzirwa kuti vasori vanonzi vari kuda kuvapamba. Asi vamwe vari kuti zvese izvi zvinobvisa chimiro chenyika pamwe nekusvibisa zita renyika, zvinozoita kuti musangano uyu ushaye chimiro. Musangano uyu uri kuuya paine kurudziro kubva kune mamwe mapoka yekutiwo ubviswe muHarare uendeswe kune imwe nyika. Kukundikana kwazvo, vatungamiri venyika dzemuSADC vokurudzirwa kuti vasaende kumusangano uyu. Asi vehurumende pamwe nevebato reZANU-PF vanoti vanoziziva zvavo kuti vanopikisa nevemamwe masangano akazvimirira oga vari kuronga kukanganisa musangano uyu nekusvibisa zita renyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vaKennedy Mandaza pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamirira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions Zimbabwe vaRejoice Ngwenya. Akatanga nekubvunza vaMandaza kuti vanoti kudii nemamiriro akaita zvinhu pamberi pemusangano uyu.
Musangano weSADC taita isu senyika zvatinofanirwa kunge tichiita tagadzirira. Tiri kutarisira kuti vanotarisa nezvemutemo vachange vachiita kuti vari kuuya vaenzi vedu vagare mune zvakanaka, kuitira kuti zvirongwa zvakarongwa zviri kutarisirwa kuitwa paagenda yesummit iyoyi zvinge zvichiitwa nemwero. Ende tiri kutarisira kuti vachatarisa nyaya dzakatarana nekugadzikana munyika dzakasiyana-siyana, uyezve nezviri kuitika kuCabo Delgado nekutungamirira kunofanirwa kunge uchiitwa kwakarongeka mukati menyika yeG16.
Tonzwa kuna vangwenya vangwenya musangano wasvika uyu, zvii zvingatarisirwa kumusangano uyu?
VaMandaza sezvo vataura havo vachiti hatida kuti vaenzi vedu vange vakasununguka vachifara, asi pane vana veZimbabwe vakasungirwa nezvichirobho nemakavi mitsapi vanonzi vane sikandwa, asi semaonero edu isusi vana vakakurawo kushuruguko kana pane musangano kana kuti zvinhu zvinoitwa pamusha, aiwa vanyangu manani emusikanzwa anongoudzwa kuti aiwa usaita musikanzwa. Zvino ukamusungira mutsapi vaendi havazobati zvakanaka. Zvazvakanakawo kuti toita celebrate wotita mafestivities nafestfeed, vanhu vese vakafara pasina munhu ari kugunununa. Asi vajonga nevamandaza, aiwa pane kugunununa kwakati kuti izvo ngazvigadziriswe kuti musangano upere vanhu vachisekerera.
Tinzweona vamandaza, vamandaza hanzi pane kugunununa kwevana veZimbabwe nenyaya yekusungwa nekushungurudzwa kunonzi kwakuchitwa vamwe. Pachitoitawo mamwe masangano ari kukurudzira kuti dai vakasungwa vese vasunungurwa musangano usati waitwa uyu. Munoti
ichokwadi vakambe miri kuti kune vana veZimbabwe vakasungwa vari mumajeri pari zvino vari kumirira kutongwa. Kusungwa kuri kuitwa kana kuti kwakaitwa vari mumajeri kana kuti vari kugununa inyaya dzekuti vakambe miri nguva nenguva yatinenge taakuda kuita masamita akafanana neiwaya, kune vamwe vanoda kukonzera bhonga mupopoto panguva iyoyo. Kurayiwa kwevana kunoitwa iko vaenzi vasati vauya kana kuti vaenzi vauya ivavo vanoda kuratidzira kana kuti vanenge vachida kutaura vanoitawo izvozvo kusati kwava nemusangano kana kuti musangano wapfuura, kwete kuti vaite vaenzi vauya.
Vagwenya bindirai tinzwe.
Vamandaza vataurawo chokwadi, asi kuti vana veZimbabwe ngavasununguke kutaura zvavanoda, nekuti ndebumbiro remutemo reZimbabwe nesade rinoti kana vanhu vachigununa ngavanzwike kugununa kwavo kutaura kuti zvizvigadziri. Saka ivo vanhu vacho, ivo vakuru vesade kana vachiva vachiziva kuti pane vana veZimbabwe vakasungwa, tinangoti magungano makawanda eeu kana kuti United Nations vachitaura kuti kune vana vakasungwa, handifunge kuti zvinhu zvakanaka. Inenge ichiita yatingati muchirungu superficial peace, kuita sanika kwakanyarareyo, asi pane vana vevhu vakasungwa. Deno vana vasunungurwa ava zvitemo zvavo ngazvigadziriswe pamutemo, nokuti mutemo unobvuma kuti kana munhu une mhosva usati watongwa, tongwa uchibva kumusha. Kwechechi zvii zviri kunetsa kuti vanhu vanongosungwa mazuva akawanda vasina kutongwa vari mujeri? Aiwa, ndokuva kuti vakuru vesadhiki hazvizi vafadziwo nezviri kuitika muno muZimbabwe.
Vamandaza, zvii zvamungatarisira kubva muutungamiri huri kupiwa vamunangagwa usachigaro?
Muzhinji rweZimbabwe tinotarisira kuti vamunangagwa vachibatsirana neleadership collective yeZimbabwe vacharamba vachiita mabasa ari pamaprograms esadhaka anosanganisira kuti nyika dzedu dzirambe dzakabatana uyezve mine runyararo. Chechipiri chatinotarisira inyaya yeindustrialization nekushandisa maresources edu ari mukati menyika dzatiinadzo. Chekupedzisira chimwe chatiri kutarisira inyaya yeagriculture food security.
Vangwenya, zvii zvingatarisirwa kana Zimbabwe yatora usachigaro hwavana vamunangagwa?
Usachigaro hwesadheko yegore rino chete haunyanyi kuratidza kuchinja, nekuti pagara kune maorgans agara aripawo ari kuhavorona. Asi matambudziko ari musadheko akati wandei, nyaya dzemapasipoti dzemazisa, kune hondo kuDRC, nyaya dzemagetsi sezvataura namamundaza, food insecurity, kune vana vakawanda vemuZimbabwe vari kutsvaga mabasa asina maturo muSouth Africa. Saka dino sadheko chiri chinhu chinoshanda. Aiwa, ndozvatikutarisira kuti zvinge chigadzirika, asi tetamuzongodzawo kuti programu yacho maorgans acho anenge atowa muchijana chekuti vagadzirise vachazvisvamisa here. Asi gore rimwe chete hatingati takwana kugadzirisa nhamo dzakanangana nadzo musadheko.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reKomaliso vaRejoice Ngwenya. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vaKennedy Mandaza. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare, mhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tiri kuenderera mberi tichitarisa urongwa hwekutsvaga rutsigiro huri kuenderera mberi nhasi pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica iri kuitwa muna mbudzi. Nhasi mutungamiri wenyika vaJoe Biden nemuteedzeri wavo amai Kamala Harris, avo vachamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika, vari mudunhu reMaryland pedyo neWashington DC vachitaura nezvemamiriro akaita upfumi. Vari kumirira bato reRepublican Party uye vaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump vachaitawo musangano nevatori venhau kuNew Jersey pedyo neNew York. Mteedzeri wa Trump wa J.D. Vance vachange vari ku Pennsylvania. Ukuo mteedzeri wa Amy Harris wa Tim Walz vachange vari ku Rhode Island ne New York. Mukuzeya nezve nyaya iyi Mavelas Mhlanganya uye we Studio 7 abata vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaTim Muringai vanoshanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe.
Kampeni dzinenge dziri kuenda in opposite direction. Tinoziva kuti vaBiden pavanga vachiripo vaTrump vanenge vanga vakutungamira kumberi. Asi tare kuona kunge mai Harris kubvira zvavapinda vanenge vaexcite base yema Democrats nevamwe vasiri ma Democrats vamwe vari ma Independents nevamwe ma Republicans kuti vava tsigire. Saka ndikuona va Trump vanenge vakuita dautsvaga kuti vangadzokesei mukukwikwidza.
Pane zvingaitwa here naivo va Donald Trump zvingakwanisa kuwanikwawo zvichifadza vatingati vaiva tsigiri vavo uyezve naivo amai Kamala Harris munovaona vachizowanikwa vachisarudzwa here svondo rinouya kuconvention yemadhemocrats?
Zvingangoitwa navaTrump ndingangoti dai vakaregera nyaya yekushoropodza kana kutuka amai Harris, nokuti tinoziva kuti madzimai emuno ndiwo anowanzodecide election. Vakatuka kana kushoropodza kana kunyomba hazvisi kuvabatsira. Gavastike to policies. Mai Harris handikuona kunge zvatongova clear kuti vachasarudzwa nokuti madelegates ese angari ababa Biden akauya kwavari.
Asika vamwe vanoti muno muAmerica nyaya yemapolls dzimwe dzenguva hainyatsotaura zvinozoitika pasarudzo. Imi munoona sei?
Ichokwadi, nokuti kazhinji zhinji mapolls anowanzotaura zvimwe zvinhu vanhu vogoita zvimwe zvinhu kana vapinda muballot box. Nakira kuti tione mapolicies emunhu wese anenge achikwikwidza. Tinoziva kuti izvo 2016 takaona mai Hillary Clinton vachinzi ndo vanenge vachahwina by 60% nemapolls, asi vaTrump vakauya vakatora chinhu. 2022 tikaona zvichinzi pachaita red wave, asi hapana zvakaitika. Saka mapolls munhu anenge achitaura neanenge achibvunza vacho havanyanyotaura chokwadi kazhinji. Saka ichokwadi kuti mapolls havanyanyotaura chokwadi.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaTim Muringai vanoshandawo nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vari parunare kuOhio muno muAmerica naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekutaura mega zvamunofunga.
Makadii makadii, ndonzi Petros Dumela ndiri South Africa. Kumbirawo kuti ZANPF vanogona kuibvisa vaibvise ZANPF. Muno muSouth Africa musina kumira zvakanaka, toraramira kupiko? Takatogarepi isu vana veZimbabwe?
Maswera sei paStudio 7, maswera sei paStudio 7. Kana mapurisa nemasoja achibvuma kuti vatumwe nevanhu kunorwisa hama dzavo, kune vanhu kunorwisa ana baba vavo namai vakavabereka, zvoreve chiiko kana vanhu vasingadi zvimasi haisi kuda zviripo?
Sadhake, tinoda kuti itaure chokwadi maelection adzokerewo, nekuti kudai tirisu takataura kuti maelection akabiriwa vaititi tiri kupenga. Asi ivo vesadhake neveau vakauya kuzoona maelection vakaona kuti shuwa maelection akabiriwa. Saka tinoda kuti maelection adzokerewe, kwete zvavari kumhanyira zvoda kugadzika munangagwa chigadzo.
Makadiko paStudio 7, makadiko ana mukomana Jonga, makadiko paStudio 7 mukutaura nemukomana anonzi Takudzwa Kudzanai Simango kana kuti Mugeza anobva paChipinga. Tirikumbirawo rubatsiro, ndiri kutsinana nemurume akataura paStudio 7 achiti tirikumbirawo rubatsiro rwekuti kana pane mabhazi kana vane dzimotokari vakwanisewo kutitakura kuti tikwanise kunobatana nevamwe. Tine hwando hwakati wandei tiri kupolokwani kunongo tine varume nevamwe vakomana vanoda kunorwira nyika kana kunopinda nevamwe mugagwa tichiratidzira zvinyunyuto zvedu.
Ndinovadari vatereri veStudio 7, ndibvunzirewo kuti ndiri kuonawo pamusangano uyu weSadhaku hapana kana madzishe, zvigaro zvemadzishe emuno muZimbabwe, madzishe muri kuitei? Muri kuregera vana vachingokakazhana munyika imimi muripo? Nemhaka yei nhai madzishe, muchingotarisa bopoto vana venyu vamugere navo? Ivaivo nezvigaro, musadye zvekudini zvekuombera, idyaiwo zvedikita.
Zvazotora nhengure kufumura.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. vanoda kupinda muchirongwa, tumirai mashoko pa WhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo tasvika kumagumo echirongwa, regai tikupei musoro inawo zvakare. Vatungamiri venyika dzemusadhak votanga kupinda muHarare, asi vanopikisa vanoti kupambwa kwevanhu kuri kuenderera mberi. Masangano anopa chikafu anoti ari kutatarika kuwana mari yekubatsira Zimbabwe nedzimwe nyika dzemusadhak. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekera nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Taboka munhau dzeIsindebele.